manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, nguva dzava 6. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo chivabvu 27, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutongamiri weMDCT Vanessa Chamisa vanobatana nevechidiki kumhanya mumujao weshanduko weRun for Change waitirwa muHarare nhasi, vachiti vape kumhanyira kunohwina masimba musarudzo dzegore rino. Munyori mukuru wesangano revakamborwa hondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matemadanda vanoti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vega vanofanirwa kupiwa mhosva yegukura hundi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe bato reMDCT Vanelson Chamisa nhasi vamhanya nevechidiki muHarare, vachiti vape kumhanyira kunohwina masimba musarudzo dzegore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachamisa nhasi vamhanya nevechidiki muHarare muchirongwa changa chichidaidzwa kuti Run for Change, charongwa nevechidiki vari kuzvidaidza kuti hashtag generational consensus. Vachitaura pachitiko ichi, Vachamisa vati bato ravo ragadzirira kutora masimba musarudzo dzegore rino, vachiti kumhanya kwanhasi kunoratidza kuti vave kumhanyira kuenda kuState House.
Meseji yedu hombe ndeyekuti toda kumhanya tichienda kuState House, asi ri kukoka vanhu toda runyararo munyika medu. Toda kuti vanhu vaite sarudzo dziri pachena, dzakachena, sarudzo dzisiri dzokumbunyikidzana, sarudzo dzisina munhu anobira mabalot paper kana kuti mumwe munhu achiita zvinhu zvisingazikani nevamwe. Zvanza zvinogezana, vamunangagwa ngavazivisa isusu, isi tivazivisa mafambiro edu. Nokuti nyika vaviri, nyika inovakwa nevose, nyika yeva kune munhu wani. ZANUPF haigoni kuvaka nyika ino iri yega, yakaitadza. Iyo toda kubatsirwa nechinja, tirisu tiri kutungamirira, iyo vachitevera kana kuti vachipikisa, vanhu vachibatsirana. Pakaperawo 5 years, vozamawo kuti tovakunda, vozotowo 10 years, pamwe vangakozopindawo. Toona zvinhu zvinofamba sei.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party uye vari mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vatendai biti vati chiitiko chanhasi chinoratidzawo kuti vechidiki vanogona kuita zvinhu murunyararo.
Hakurakidza kuti hurumende iri kuuya ine hurumende ine musiyano. This is very important for fitness, for recreation, vachingofara. Because the problem nyika yedu togara tichingorovana tichingotukana. So vanhu vangofara our family fun day. It's a reflection yekuti new Zimbabwe is coming, but the new Zimbabwe is in the womb of the old. Tiri mudumbu rekudhara. So this was a very important expression, a glimpse into the new Zimbabwe, the new future, which will start after 1st of September 2018.
Mumwe wevechidiki amhanya una vachamisa muzvare Rudo Mangezi vati sevechidiki vane basa rakakura kwazvo rekuona kuti vezera ravo vavhota musarudzo dzegore rino, vachiti gore rino igore rebindura zvinhu.
Asi no wechidiki nadzidza kuti kana tiri wechidiki tinofanira kubatana tichiita chinhu hwani, sezvo tiroda kuti tiendese nyika kukenana navachamisa. Tadzidza kuti achamisa munhu anokwanisa kutungamirira ruzhinji, akwanisa kupinda muvana mumayuti achimhanya nesu, tichiona kuti mutungamiri anokwanisa kugadzira redu remangwana.
Vechidiki vakawanda vauya pachiitiko ichi vawanawo mukana wokutorwa mifananidzo navachamisa, vakati vafara zvikuru kubatawo maoko avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dzimwe nengo dzebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinoramba sarudzo dzemuchinoi dzichiti dzizere nechitsotsi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
VaEdward Kadewere navaCuthbert Madzivanzira vabuda musarudzo idzo dzavanga vachitashurana navaPeter Mataru senhasi muchinoi. Vaviri ava vanorisarudzo dzanhasi idzo dzanga dzichitarisira kubuda nenhengo ichamirira bato iri musarudzo dzegore rino dzine chitsotsi chakawandisa. VaKadewere vanoti nyaya yanetsa ndeyekuti sarudzo idzi dzainge dzakakokerwa dzichinzi dziri kuitirwa kumawadhi ose gumi nemashanu, asi vanoti vashamisika zvave kunzi dzava kuitirwa pamahofisi ebato.
Saka ini ndazokumbira mundikati, can't you postpone this so that we have a very definite day rinenge riine one message rutaura kuti venyu even pano papart office tinodii haisi nyaya, but kana message yanga yanzi nachairperson wadi, because vakatombotuka district chairperson aisa kuti part office. Saka isu ndakazovabvunza ndikati which is kanzi aewa venyu mawadzi muri kuindwa mawadzi vanhu kavaenda mawadzi. Saka ndo zvandangoti kana madaro kuti tipurire mberi ne election, it's unfair on my part because masupporters angu ari mumawadzi.
VaKadewere vanoti chimwe chakanganiswa ndechekuti sarudzo dzemumawadzi asina kuitwa ndidzo dzingadai dzatanga kwete kutanga neconstituency.
Chino ine 15 wards. Pa 15 wards, 10 ari mudisgruntlement ane makwiris akaapira haasi kuatendwa nekuti havasi kuda vakaita candidate imposition. Ani mazoona? Saka manje ndiri kuti out of those 10 ndokune support yango uri kupinda mielection yakatobhangwa yakatogadzirwa kudhara yakatotsvetwa pasi.
Muchinoi makaitwa sarudzo mumawadhi mana chete pamawadhi gumi nemashanu. Imwe nhengo isina kufarira zvaitika nhasi vaZakaria Musiya Dzanaka vanoti sarudzo dzemawadhi ndidzo dzingadai dzatanga sezvo paine kugunun'una kwakawanda pamusoro pekupiwa vamiriri neutungamiri hwebato.
Vanhu vari kutiyo tiku kudai, but mawadhi edu hatisati tapuwa mukana wokuvhota kuti tisarudze kansera kuti bhozi takaimpozerwa kuti kansera. Zvinove zvimwe chete zviri kuitwa iye zvino. Saka tipei mukana tisarudze makansera edu. Can't start with a member of parliament tisina kupedza makansera. Ndo pane problem. Musangano wedu hausisina democracy. Iye nota kuita chizano chekuimpoza makandidates. Whereas tiri kuti it's movement for democratic change. And democracy is a leader for the people by the people. Leader anobva kuvanhu. Kwete kuiswa zvokugadzikirwa.
Asi dzimwe nhengo dzinoti vabuda musarudzo vatya kukundwa zvine mutsindo sezvo vamatarutse vaine rutsigiro rwenhengo dzakawanda munzvimbo yechinhoi. VaCleopas Chenjiri mumwe wenhengo dzatsigira kuti sarudzo dziitwe kunyange vamwe vabuda mumakwikwi aya.
Chirongwa ichi ndo chinonzi free and fair election. Asi kuti munhu haungati kana usina kuya wakagadzirira wotaura kuti aiwa chimisai mutambo uyu titange ndanotsvaga vanhu, asi uchizva kuti nhasi zvo remaereko wadii wabuda wakagadzirira chiita kutodzisa kuti ugadzirire rori tinaro tikupe wonotora vanhu vako uye nawo. Asi chirongwa chekufambisa maerection ndicha nhasi, tinokendera mberi nekuti maerection apere.
Mutauriri webato reMDCT mudunhu reMashonal and West vaBlessing Mandava vanoti hapana chakaipa nekuitira sarudzo pamahofisi sezvo bato risina mari yekubhadhara mahoro ekuitira sarudzo mumawadhi ose.
Saka kana tiri panapa tichiita maelections edu, it's okay, hatingaende kunobhuka somewhere yet we don't have mafunds acho ready like now. Ndopa nenyaya, we are here and it's above board because all the organs have been notified.
Vamatarise vazopinda musarudzo vari vega, umo vari kutarisirwa kudomwa semumiriri weMDCT muchinoi musarudzo dzegore rino. Vachakwikwidzana nenhengo yeZANU PF, vaLast Sauramba nevamwe vemamwe mapato vasati vasarudza nhengo dzavo. Sarudzo dzemaprimary ebato reMDCT dziri kuitwa nyika yose uye mikono iri kurigwa kunzvimbo dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
M Munyori wesangano reva kamborwa hondo yerusununguko va Victor Matema Danda vanoti hapana zvazvinobatsira kuti nyika irambe ichitsvaka munhu wokupomera mhosva yegukura hundi izvo zviri pachena kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vanofanirwa kubvunzwa uye kutsanangura mhosva yavakapara iyi. Vamatema Danda vanoti vaMugabe ndivo vanofanira kutaurira vanhu kuti zvipangamazano zvavo vaive vanani. Tabata vamatema Danda kuti tinzwisise maonero avo.
Ndinoti ndivane mhosva nemhaka yekuti ndivo vanayo mhosva. President wenyika anoitwa commander in chief wemadefense forces. Ndiye anodeclare kana kumisa hondo. Hapana minister kana commander wemauto ane simba rekutanga hondo. Hondo inotangiwa na president, yomiswa na president. Kana tikataura nezvegukura hondo, tiri kutaura zveplan yakaitwa yekugadzira a force. Army yakatounzirwa ma instructors from North Korea vakachinda kunoita operation yavakatumwa. Hazvishandi kuramba tichinyenyeredza dambudziko ratinaro kunyanya kana ari kufanira kunge achipa mhinduro achiri mupenyu.
Hapana vamwe vari mumhosva iyi here?
Kunogopomerwa umwe sei muridzi wenyaya aripo? Kana pane vakaronga naMugabe kana kuti vakapa vaMugabe njere, vaMugabe ndo vanofanira kutaura kuti ini ndakatodyona nhingi kana kuti wandai aifurirana neni ndinhingi, kwete kuti isu tisipo pazvarongwa nepazvakamiswa toti aiwa uyo akatuma vanhu kunoponda vanhu uyu haana chekutaura, ngapawane vamwe vanotonzi ndivo. Iye ndiye anofanira kutipa kana tichida kubata munhu anove muridzi wemhosva. Muridzi wemhosva aripo.
Pane vanoti zvamuri kutaura inyaya yekutsvaka rutsigiro, maifanira kudai makataura nyaya iyi kare.
Kana ndikatsvaka rutsigiro rwepolitics, ini ndichitaura zvinhu zvinoita kuti nyaya yatinetsa isvike pakupera, chakashata chii? Kana politics zvichida kuti maproblems are outstanding asolviwe, what's wrong about that?
Saka chinofanira kuitwa izvozvi chiva Matema Danda?
Handisi dare inini. Ini zvandakataura ndo zvandakataura kuti muridzi wenyaya aripo ngaabvunzwe nevanofanira kumubvunza.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano revakamborwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda vari parunare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Gurukota rezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo vanoti vanhu vomuIran vanoshuvirawo kuti vave neutongo hwejekerere uye vachikwanisa kuvevo namaonero akasiyana-siyana mune zvimwe zvinhu, vachikwanisawo kutevera zvitendero zvakasiyana-siyana. Vachitaura svondo rapera nemukuru wenhepfenyuro yeVoice of America Persia Amai Sattareth Sheikh, vaPompeo vakati mutungamiri wenyika yavo vaDonald Trump vakaona zvakakosha kuti America ibatsire munyaya yeIran nechimbi-chimbi sezvo kusagadzikana kwayo kuchizogona kukanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East.
It's a something that the president has viewed as a serious threat to a Middle East stability and therefore to American national security.
Vachipindura mubvunzo wekuti chinangwa chavo ndechei panyaya yeurongwa hwavo hwekugadzikana kwenyika uye kuti hwaro hwavo hutsva hwakasiyana zvakadini neurongwa hwekutanga hweJCPOA. Vapompeo vakati zvirongwa zviviri izvi zvakasiyana zvikuru, vachiti chibvumirano chekutanga chakange chisina hudzamu. Vakati vaive chaive chekuedza kuti hurumende yeIran yaishandisa mari yakawanda kwazvo muurongwa hwayo hwenuclear uye chaida kumisa izvi. Izvo vakati chinangwa chakanaka. Vakatiwo vakakumbira kuti Iran imire kuparadzira ugandanga pasi pose, kwete kuita uumbe zvikwata zvevanopfurikidza mwero muIraq, kwete kuisa mari yeIran pamwe nezvezvirao zvenyika iyi izvo zviri kusarikirwa neupenyu muSyria, vachiti zvakaipa mukugadzikana kweMiddle East.
So it's not about, you asked about regime change, it's not about changing the regime, it's about changing the behavior.
Vapompeo vakatiwo izvi zvose hazvina kunangana nekushandura hurumende yomuIran, asi kuti zvakanangana nekushandura maituro eutungamiri hwemuIran kuitira kuti vaite zvinowirirana nezvinodiwa nevanhu vemuIran kwete vamwe vese. Vachipindurawo mubvunzo wokutanga vanoti pamatano edare reCongress ekuedza kufumukira uori hwepfuma yakaigwa nevamwe vatungamiri veIran vaiita zveuori kubva kuna Ayatollah Khamenei kusvika kumutungamiri wenyika, vapombeyo vakati vanofunga kuti zvakakosha zvikuru, vachiti vanhu vomuIran vanokodzero kuziva chokwadi.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mwari makana.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Nhasi tine ropa rakanaka, tina mukoma Richard Mupingo veUnited Methodist Revelation Church Marble Range Circuit. Mukoma Mupingo, kwazisai vateereri mugotitauriravo pashomanene pamusoro penyu.
Zita rangu ndinonzi zvataurwa, ndinonzi Richard Mupingo, ndinoshumira ndiri pa United Methodist Church Revelation inonzi Maple Rain Circuit. Saka inini ipapo ndiriwo one of those vanonzi malocal preachers, ndinofamba ndichiparidza maocasions akasiyana-siyana, even michato tichinge tichisheya soko ramwari. Zvekare ndiriwo a member of the men's fellowship iya inonzi vabhuwi vanoimba, inoshumira soko ramwari zvakasimba chaizvo.
Basa renyu iri makaritanga riine vamupingo?
Katendeuka inini the year 1999, and that year that I turned also 40 years, akanzwa Mwari vari kungondidaidza. Saka ndandagarawo ndichipinda kuchechi, asi ipapo ndipo ndakazvinzwa kudaidza kwakasimba. Ndokubva ndazongotsarudza kuti zvakadaro Mwari vanenge vakandipawo chipo cheparisa. Saka since 2000 ndanga ndiri local preacher.
Chinokufadzai pabasa renyu chii?
Chingandifadza chaizvo chaizvo kuona zvaunenge uchitika paridza zviya izvi, umwe munhu andondoona zvichitomuitira mukati meupenyu hwake. Vamwe vanogona kutobva vatokutaura ipapo kuti zvamanga muchiparidza zviya izvezvo zvanga zvitoadresa situation yandiinayo. Izvovo zvinofadza chaizvo, zvisinganyanyi kuzofadzawo basa randinofamba naro ndirekuti dzimweni dzinguva unoti zvazvo uchiparidza zviya kana uchida kuti uite basa ramwari in that direction unonzwa kurwiswa. Ndinoziva kuti vanoita basa vanotipupurirawo, unonzwa kurwiswa even pamweya kuti zvinhu panapa zvinobva zvatogosha kana kuti zvinhu zvinobva zvatonyatsokutoramba. Izvozvo ma zvinozoda kuti usati waita basa iroriro, dzimweni dzingu wambotanga wambozvitsanyira kubvunza Mwari, kutaura naMwari, ende Mwari vaya vanotaura ndiwe zvechokwadi.
Pane mashoko here amuinawo amunogona kutaurira vafirwa kana kuti vari kurwara vakateerera?
Ndivatange nevari kurwara ni mchandeda 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 Zimbo zote hazi ngezi, zini practical na kudi kudi, asini ndoto na ubezi, hakuna chini more practical kani, jeso vachu. Kwa waka fila kwa mchinji kwa, waka wata wati shapira, waka tura uwele uwele, waka tura ustadio zese, waka tura zakaipa zese, kwa waseka kwa waro uwele kwa mchinji kwa, ati zakaipiri wa imini, misi mezi kudi ino wacho, nda afri. Saka alo wara nga asa ya nikuchikila azo wake, nga ambu zabuti jeso, maripu kumuporesa. Ngutai zaidi zaidi kuti mwari makati zvakati zvakati mumaskito zaidi kwa kwa Mathayo chapter 10 verse 1 inataka kwa hizo kuti takadai kwa sababu wa chumba na nini kama shangiri wa wale ndio kuti mwari vani nguva yavo kuti kana munhu achinga aenda saizvozvo neri dzingu kuti ngasare zviri chinyinyita asi vanoti nyaradza zvekare chokurai ndio kuti nyaradza ndio musimbo wacho iwo saka ndinenge kuti hatiaine kushupika zviri kuti dzine nguva yekuti tinge tichiita yavanoti morning kuchema yaya asi zvinozofanira kunge dzizvopera nekuti sokuro vanotaura zvakare kuti I am creating a new thing naye kuna Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 inobva tera kuti I am creating a new thing saka sizvozvo zvinoti sindi
mungatipawo mashoko enyu okupedzisira kuvateereri vedu
chitendere kuna Mwari chinhu chikuru ende ndicho chinhu chega chekuita pane rino pasi tingaitaite zvinhu zvakawanda wanda vamwe takambopinda mune nzira dzine upenyu hwakashata zvisingaiti asi mwari kavakazvisaiza takawanika zvichidzoka saka hama dzangu tiripo bhaibheri robva rataura kuti repent kureva kuti tendeukai nekuti nzira yacho imwe chete yatiri kuenda dzimweni dzengu vatinozozovawari vaakunamatira munhu aamubhokisi mwari chimutorei nguva yake nenge yakapedzisira kare achiri upenyu saka ive zvavo chiri upenyu kudaro zvonzi kudaira kuna mwari icho chinhu chikuru tobhelive in god icho chinhu chikuru tonamata mazuva ese tonamatira mhuri dzedu tonamatira hama dzedu tonamatira zvinhu zvatinobata kana aive mabasa edu kana izvinhu mari dzedu mafinances edu zvese zvinongonamatirwa kuna mwari bhaibheri rinobva rataura kuti the steps of the righteous person are ordered by god.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndiyo yatitiza nemashoko iwavo abva kuna mukoma Richard Mpingo veUnited Methodist Revelation Church kuMelbourne Circuit. Tinoti tichasangana nemwi zvekare svondo rinouya tichikuwigira chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Tinotenda vaMpingo. Iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa chirongwa chake chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki ndiri kuno kuWashington DC. Ini ndini Evans Zininga ndakamiririra Studio 7. Nasi taita rombo rakanaka ndiri kukurukura na vanzvadzi Rutendo Moyo. Tichange tichikurukura nezvenyaya inonetsa kutaura nezvayo nguva zhinji, inyaya yesuicide pachishona kuzviuraya. Vanzvadzi ndinokukwazisai ndokuchingamidzai kuchirongwa. Makadi henyu? Veruzhinji vangangodewo kuziva muchidimbu tisati tatanga kuzeya zeya kuti iye anombonzi Rutendo uyu ndiani, ari kubva kupi, ari kuenda kupi?
Ndakazvarirwa kuZimbabwe musaiti yedu yekuHarare. Ndaigara kuEastleigh and then vabereki vangu vese nedzimwe hama dzangu dzakazouya dzakazogara kuno kuAmerica. Ndipatitatorwawo namai vangu kuti ndiye kuzogara navo.
Saka pari zvino muri kugara kuno kuAmerica nai?
Ndogara kuAmerica.
Nyaya yatiri kuda kuti tikurukure nezvayo iyi, chinhu chamakapfuura nemachiri chakapotsawo chaitika kwamuri nai?
Ichokwadi.
Muchidimbu mungangotsanangurewo kuti imi makapinda mazviri sei tigone kubatsirawo vari kunze uku?
Inini thinki ndingatora nditi pane vazhinji vanoshanzi munhu wese anoda kuzviuraya, munhu anzi anopenga munanofanga kuvharirwa izvo ku Zimbabwe tine nzvimbo inonzi kungo chena anzi kunogara mapenzi anzi vanhu vakadaro vanenge vaida kuzviuraya kazhinji asi azviti kune vanhu vakadaro chete nyangwe munhu ane pfungwa dzakakwanawo but kana pane zvinenge zvichiitika pauri zvisingakufadzi zvinenge zvichikushungurudza unosvika panguva yekuti ticha ndakazvarirwa asi ndakangofa ndinge ndabetsera vanenge vari padhuze neni ndakasvikawo panguva yakadaro and pandaizvibvunzawo kuti ndakazvarirwei because ndikutora nzvimbo yavanhu vakawanda hapana munhu anondifarira asi kana mwari vati vachiri kuda mwana wavo hazviitiki.
Mhm. All right. Tiri ipapo vanzvadzi chakakupai simba rekuti muzokunda kuzorega kuita izvi. Chii?
Takadaro nangu nini ndakambozvibvunzawo. Asi ndikashati answer ndingazvipa ndeye kuti chii. Ari pakazvoita nguva yekuti ndakasvitsa yakatatu asa zvina kushanda. Panofanga kuva pane reason yekuti why zvisina kuitika. Pano kuti ndokwanisa neniwo ndokwanisa kubetserawo vechidiki kuti nyangwe vamwe vanhu vanodarikawo vane mumasituation andikaitawo andikambopindawo ndokwanisa kuvabetsa ndokwanisa kutaura navo kuti vanokwanisa kuzvirekawo sei because kuzviuraya haizi nzira yekuti ungati wabisa kuzvirwadza.
Imimi makasununguka kutaura nezvazvo kudai asi kune vamwe vari kunze uko vanongokuvarira mumwoyo vasingagoni kutaura nezvazvo uye vasingagoni kuwana rubetsero zvii zvamungavaudzewo imimi semunhu akambofamba nemo kuti vapukunyuke mudambudziko irori.
Zuva rangu ranhasika ndiro zvoti ndava neopen mind kuti ndikwanise kuti kuzvitaura ndega ndichiudza vamwe vanhu kuti ndaida mbozviuraya but anzi vanhu vanotsokana munhu ada kuzviuraya kazhinji kachona vanhu vanofarira kunyora of chokwadi ndine madhayari think anoita matatu andakanyora.
Tichienda kumberi neupenyu hwamava kurarama mava kunzwa mwoyo wenyu uchiumire papi semunhu akambopindana netsaona dzese dzatatitaura nedzadzo idzi.
Ndiri munhu wekuti ndave munhu nyangwe ndakafesana nemachallenges ndokwanisa kuzvimirira ndega.
Saka pari zvino mune here zvamakatotanga kunyora zvekuti rimwe gore tichazonzwawo zvaakunzi uyu ndiye Rutendo uya wamakambotaura naye gore riya ndo zvaakutsikisa izvi zvichibudawo tichiverenga?
Ichokwadi, pane zvandakatanga kunyora.
Ndinokutendai vahanzvadzi nekutipa mukana iwoyu wekuti tikurukure nemi. Ndinozviziva kuti nyaya yatiri kutaura nezvayo yakarema uye inogozha maita basa. Tinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chanhasi changa chichirema chinorwadza chatanga tichikurukura nevanzvadzi vedu Rutendo Moyo. Tosangana zvakare musvondo rinouya pandichauya zvakare nechimwe chirongwa chevechidiki tichikurukura nyaya dziri kubata vechidiki. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Yada Football Club 1, Caps United 2, Dynamos 0, Herentals 0, Netrat 0, Black Rhinos 1, Chicken Inn 0, FC Platinum 2, Highlanders 1, Chapungu 1, ZPC Kariba 1, Blawayo City 0, Shabani Mine 2, Blawayo Chiefs 1, Mutare Rovers 1, Triangle United 2. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanobatana nevechidiki kumhanya mumujaho weshanduko weRun for Change waitirwa muHarare nhasi vachiti vave kumhanyira kunohwina masimba musarudzo dzegore rino. Munyori mukuru wesangano revakamborwa hondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vega vanofanirwa kupiwa mhosva yekukura hundi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Morara zvakanaka, tinoemba kuti muchange muinesi zvakare mangwana. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndokusiyai namutungamiri Nkomo.